Ini ndini jonga kande miiri ndichiti enu imusore naudza nasi chipiri ndira 19, 2016. Vanhu vakashungurudzwa nekutochwa nekuda kwezvematongerwo enyika vanoti bhiri rekuregererana nekupodza maronda rinofanira kuva pamuripo. Vagari vemuguta reGweru vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekumisa makanzura emuguta iri basa sezvo zvinhu zvoramba zvichienda kumawere. Zvichakadaro, kanzuro yeguta reHarare inoti vekudzimba dzevashoma vakavaka zvisina mvumo yekanzuru vanofanira kugadzirisa zvivakwa zvavo zvisati zvaputswa. Sangano reUnited Nations World Tourism rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzakakwanisa kuvandudza mitemo yemavhiza inobvumidza vanhu kushanya munyika zviri nyore. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa maonero evechidiki nezvematongerwo enyika gore rino ra2016. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 a.m. pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.